Tine hurombo seboka reZimbabwe Union of Drivers and Conductors, ZUDAC. Tine hurombo sema truck drivers. Tine hurombo sema bus drivers, makombi drivers, mataxi drivers. Tine hurombo even nevashandi vamwe mutransport vanosanganisira vana makanika, vanosanganisira even makondakta. Tine hurombo nekushayikirwa kwataitwa negamba guru, Honorable Minister Matiza.
Maishanda zvakadini nava Matiza?
Minisa Matiza takashanda navo nenzira inoshamisa. Ndingati ndivo minister vekutanga kwatiri tichiumba boka iri kubvira 2010. Even tichiri vachikairi, hatina mbonyatsowana mukana wekusangana naminista muhotera. Asi minista ava vakakwanisa kuzvininipisa vakati ndokubasa kwangu. Madrivers ndofanira kusangana nemi. For sure takadaidza matruck drivers, mabus drivers, makombi drivers, nemataxi drivers nevamwe vashandi tikasangana naminista Matiza paSheraton Hotel paRainbow Towers. Tikakwanisa kugurugura zvinonetsa madrivers.
VaMatiza vakabatsira vashandi nemasangano enyu sei?
Minista ava vakataura pachena kuti vakanga vachibatikana nekushushikana zvikuru nematerms and conditions of work, mashandiro emadrivers. Mashandiro kubvira kumatruck driver kusvika kumataxi driver, ese madrivers muno, mashandiro atinoita materms and conditions of work, kuoma kwebasa redu, zvinhu zvaivashusha nekuti zvaikonzera tsaona zvizhinji nekuda kwokubatwa kusina kunaka kwakakwana kuri kumadrivers. Vachiti ivo dai magadzirisa ukama huripo pakati pevashandirwi nevashandi, basa ripfuure zvakanaka, vanhu vatakurwe zvakanaka. Takashanda zvikuru zvekuti muofisi mavo takanga tisingaisi appointment. Takaisa appointment yekutanga, asi takanga takangobvumirwa kupinda kana tiine zvinhu zvinenge zvichida kumhanyiswa nekukurumidza. Takashanda tese kusvikira vaona kuti transport muno inotoda zvemaassociation. Kana pasina maassociation vanhu vatakurwa zvakanaka. Takashanda tese zvekuti madrivers anga akutoziva kuti tina minista hatiinaye.
Makashanda navo zvakanaka munyaya dzakaita sedzipi?
Taishanda navo panyaya dzepolisi, taishanda navo panyaya dzemamedical examinations, tichishanda navo panyaya dzemahusking training, taishanda navo pamusoro pekudzikisa road carnage. Tarasikirwa zvikuru, tinoti kuna president vedu venyika yeZimbabwe, tinoti tarasikirwa negamba. Tinotarisa kuti tinowana vavanozoisa ipapo vanoshandawo semashandiro avanga vachiita kuti transport imire zvakanaka. Tinoti kumhuri yekwaMatiza tamusirimi maruza chete, asi kuti taruza tese. Tanga tichishanda navo zvisina politics mukati, tanga tichishanda navo zvisina corruption mukati, tanga tichishanda navo zvinoenderana netransport zvekuti mhuri yeZimbabwe itakurwe zvakanaka, zvekuti mavehicles anga ari right, madrivers anga aine mapepa anodiwa. Takashanda zvakanaka zvekuti seboka remadrivers, aiwa, tararatidza kushushikana zvikuru, tabatikana mwoyo zvikuru. Tinoti Ministry of Transport, marasikirwa, asi hamuna kusirasikirwa mega, tarasikirwa tese. Tarasirwa na minister SB Moyo, vanga vari foreign affairs minister. Tinotiwo zvakare seboka reunion yemadrivers muno muZimbabwe tiri kuchemawo pamwe chete, kunyange tanga tisingashande navo tiri pamwe chete zviri close, but maministries avo aitibatsira kuforeign affairs nenyaya dzinoitika kunze kwenyika, taiendesawo nekudesk kwavo kuti pane madrivers ari kunze kuri kuitika xenophobia, taiendesa nekumahofisi kwavo kuti onai zvinhu zvatibata. Tinongoti vese ngavazorore murugare.